kuratidza kuti hapana kunyatsoti gedye pamaonero evaviri ava. Dr. Mangudya vakati upfumi uchakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, ukuwo muzvinafundo Ncube vachiti uchakwira nezvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti matauriro akasiyana aya anoratidza kuti hapana muonera pamwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vashorawo zvikuru nyaya yekuwedzerwa kwemitero yakaitwa navaNcube.
VaNcube vawedzera nhambo yavanhu vari kutambudzika vatevati vari mumari mupovhati nekuti vakachinja mutemo paibhadharwa 5 cents per transaction, zvichireva kuti ukaita transfer yako yemobile money transfer yatingati yekucash semuenzaniso ukatransfer $500 waibhadhara tax ye5 cents. Asi vakabva vaine mutemo vakataura zviri technical kuti vanhu vasakasa kuona vanozoona varumwa nengwena, wekuti 2 cents per dollar. 2 cents per dollar zvikureva 2% tax, zvichireva kuti munhu anonge atransfera $500 kune hama yake paecocash ari kuchajiwa $10 netax inoenda kuministry of finance. Tisati tese machages anoenda kueconet, anoenda kumakambani vari mobile money transfer.
Nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda munyika inyaya yemari. VaMangudya vakati panosvika musi wa15 mwedzi uno mabhanga anofanira kunge awana nzira yekupatsanura mari yemabond notes nemareal time gross settlement kana kuti RTGS uye imwe mari yemadhora yekuAmerica. Izvi vabiti vati zvichapa kuti vanhu vane mari mumabhanga pari zvino varasikirwe nemari dzavo. Muzvinafundo Mugano vati zvaitwa izvi kutokanda nyika mukanwa mamupere.
Zvavakatoita zuro vakatogadzira bongozozo rimwe dambudziko guru richisangana senyika nekuda kwekuti chekutanga vakati maRTGS yava currency akaopen account yemaRTGS kureva kuti tataa nemari nedzima RTGS ndozvava zviri kutaura, saka zvichakonzeresa kuti maprize aite chimbwa mupengo marete aramba achikwira.
Asi vabiti vati vanhu vanokwanisa kuendesa RBZ kumatare edzimhosva nekurasikirwa nemari dzavo.
Remember kuti maaccounts ane vanhu nhasi vakavhura 2009 vachiisa maus dollars vadivhaniwa maaccounts iwayo atanga tinawo iwe vanga achiti 1-on-1 mukaenda kusection 43 Reserve Bank Act inotaura mabond notes and everything else are 1-on-1 with the us dollar. Therefore this devaluation is illegal, is illicit, is unlawful, is void and is not sustainable.
Chimwe chiri kunetsa vanhu vakawanda inyaya yekwira kwechikwereti chehurumende, zvikuru mari dziri kukweretwa munyika. Muna 2012 apo hurumende yemubatanidzwa yainge yosvika kwamvura yacheka makumbo, chikwereti chezimbabwe munyika chainge chasvika pamamiriyoni mazana maviri nezvikamu makumi masere nemashanu, asi iko zvino chasvika pamabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu. Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, Amai Janet Joe, vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa.
And isusu semusangano tiri kuti tisati tatanga nyaya yekuti toda kubhadhara zvikwereti izvi, ngatitangei taita debt audit, yatinoti debt audit, tiongorore zvikwereti zvatinazvo kuti zvakambobva kupi, chii chaita kuti tisvike patiri, uye kuti tobuda sei tese sezvizvarwa zveMuzimbabwe.
Asi muzvinabhizimisi varizve mudzimai wechitema kutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Amai Mara Hativagone, vanoti vaMangudya vakabaya dede nemukanwa.
Tinotoona kunge zvinhu zvinogona kutibatsira kuita kuti mabhizinesi edu asumukirewo nekuenda kumberi, nekuti patanga tasvika panga patiomei chaizvo.
Nyika pari zvino yakatarisana nematambudziko anosanganisa kushomeka kwemari yekunze, zvopa kuti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa nezvimwe zvinetse kuwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.